Ma kwikwi aya asimuka paine mibvunzo yakawandisa kubva kuvatsigiri venhabvu vachatsa mamiriro akaita zvikwata zviri mugungano repremier soccer league mwaka uno. Nyaya yanga ichingotaurwa nezvayo ndeyekuti ndiani achatora mukombe uyu uyo uri mumaoko eFC Platinum parizvino. Vakawanda munhabvu kusanganisira vakudza Ibere vanoti hapana chikwata parizvino chinokwanisa kumitidzana neFC Platinum.
Platinum FC ndo yandiri kuona kunge iri consistent because inini kunyika yeZimbabwe maliga apfuuraesa ndikuona kunge iyo ndiyo iri kuramba ichidzokorodza ichiramba ichitamba matambiro anoonika sei saka inini ndoramba ndakabata Platinum
FC Platinum kana kuti kugona kunenge kudada yacho yasimbisa ushacha hwayo nekurova simba bhora 2-1 munational sports stadium nhasi masikati. Vamwewo vakaita savamisezi jambi ndivo vanoti kugona kunenge kudada ichamiswa nemagreen machine avo eCape United.
Cape gore inoi tagadzirisa zvedu last season taitambura tatina financial backup yakakwana gore inoi tagadzirisa zvedu taane mari asi gore inoi tokwanisa kutora league.
Makepe kepe ari kugura musangano mangwana nemanika Diamonds munational sports stadium zvekare. Vamwewo ndivo vari kutarisirawo kudynamos nehighlanders dzichakwakuka kubva muhope dzotorawo mukombe wakakosha uyu. Dynamos iyo yarova hwange 1-0 mubarberfield stadium iri kuratidza kuti mwaka uno yakasimba zvekukwanisa kurwira mukombe. Highlanders kana kuti Boso iri kutamba munhandare imwe cheteyo yebarberfield stadium mangwana nezpc Kariba. Asi murairidzi wemanika Diamonds Jairos Tapera anochikwata chake chakagadzirira zvakasimba zvekuti mwaka uno hakuna chakanaka.
Kana kutaumba chikwata chakadai munhu wese anova nechido anenge achitarisirawo kuti tinge tinokohwa pakakura steret. Naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kwekupedzisira kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi vaongorori vezvemutambo uyu vanoti FC Platinum inofanira kusunga dzisimbe nekuti Chicken Inn nengedzi Platinum Stars dzakabaka moto uyezve dzakarongeka mumatambi nemuutungamiri. Okuwo murairidzi weHerent House kumbirai muti wokuziva haasi kuvimbisa huchi nemukaka asi kuita zviri nani kudarika chinhano chegumi icho vakapedza vari mwaka wapera.
Tarisiro ndeyekuti ndipfuure ndiite zviri better than zvandakaita last season. Ndikatarisawo last season yedu yakanga isina kunyatsokumira zvakanaka.
Mimwe mitambo yasimudza nhabvu yemwaka uno nhasi yapira seizvi. Blauwekits 1 Ngezi 1 Shesham 0 Chicken Inn 0. Mumwe mutambo wevhura muromo wemwaka uno uri muGibbo Stadium mangwana pakati peTriangle neHerent House. Mune imwewo nyaya yemutambo, shasha yetsiva yechidzimai kuda kwaShe Chiwandere anga ari kutarisirwa kupinda munhandare manheru ano kuMexico uko anga achitarisirwa kurwa naYemileti Mercado weMexico kwekare mumutambo weWorld Boxing Council Super Bantamweight webande regoridhe. Izvi zvinoitika chete manheru ano kana chikumbiro chekamba yaChiwandere chekuti mutambo uyu uendeswe mberi charamba kutambirwa. Chiwandere anga ari muMexico City nhasi mangwanani umo anga atarisirwa kusimuka akananga kuguta reChihuahua uko kwakarongerwa kuitirwa mutambo uyu. Chikwata chaTake Money chaida kuti mutambo uyu uendeswe mberi chichiti vakanonoka kusvika kuMexico kuti Chiwandere awane nguva yekujairira mamiriro ekunze enyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.